UNFPA nemamwe masangano aya vakaita tsvakurudzo yekuona kupararira kwaita dambudziko revana vari kuita pamuviri vasati vabvazera pakati pegore ra2019 nera2022 mumatunhu matanhatu enyika. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo musangano rakatungamira tsvakurudzo iyi reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe muzvare Zivai Mupambirei vaudza Studio 7 zvimwe zviri kukonzera kuti vanasikana vabate pamuviri vachiri vadiki.
Takaona zvakare kuti kuona kuri kuita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe kuri kukonzera kuti vana vange vachida kuwedzerawo mari kuwanikwa nevabereki vavo. Izvi zvaita kuti vana vange vakutengesa mumabhizimisi, vakutengesa pamigwagwa, zvinova zvekuvaisa panjodzi yekusangana nevanhu vanozovabudikidza kana kuti ivo vanopedzisira vakutengesa kuonye nekuda kwavo pachavo. Takaona zvakare kuti vana vamwe vakushandisa zvinodhaka zvichizokanganisa
vachitaurawo pamusangano mumwewo. Mukuru weUNFPA muZimbabwe muzvare Miranda Tabifo vati vanasikana vemuno vanoda kuchengetedzwa nemunhu wese zvake.
Idambudziko guru riri muZimbabwe riri kusangana nevasikana rinoda kugadziriswa. Kubva kuvabereki kusvika kuvanhu vari munharaunda panoda kushanda pamwe chete. Tinotenda hurumende iri kushandidzana nesu, uye isu tinovimbisa kuramba tichiisa simba kuti mwanasikana wemuZimbabwe achengetedzwe.
Tsvakurudzo iyi yaburitsa kuti pamakore matatu kubva muna 2019 madzimai nevanasikana vakafa vachisununguka vana vanodarika chiuru chimwe nechidimbu kana kuti 1532, uye pavashakabvu ava vanosvika mazana matatu ane makumi masere nevatatu 383 vainge vari pasi pemakore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Zvabudawo pachena kuti kune vana vari pasi pemakore gumi nemana 14 vaive vatotanga kuita zvepabonde nevanhu vavanoziva asi dzimwe nguva nevavasingazivi. Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki reYoung People's Network, DeBrian Mugara Panyama, anoti vakomana nevarume vanoda kudzidziswawo pamusoro pekuchengetedza mwanasikana.
Most of my programs mazhinji anonyanyotageta mwanasikana and mwanakomana kazhinji kacho haanyanyo involved mumaprograms aya. Zvinoreva kuti izvo kazhinji kacho ruzivo maererano nenyaya dzesexual reproductive health runenge rwakawandira kuvasikana but kuvakomana riri shoma.
Vachitaura neStudio 7, mukuru wevakuru vanotungamira zvikamu zvemubazi rezvedzidzo yepasi muzvare Kwadza Nai Nyanungo vatiwo panoda kuitwa chirwirangwe kuti dambudziko rakatarisana nevanasikana iri ripere.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasati vamhandara nemajaha, kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha agare ari munhu ari kuziya zvaari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza.
Mutungamiri wevana vadiki vemuZimbabwe, Nivhu Mavhu, anovawo mudzidzi wepachikoro cheGoromonzi High School, anoti vechidiki ngavatambire kure negambukambu revakuru bonde.
Munhu iye semwana anofanira kuziva chakamunakira nechakamushatira. Ndinofunga kuti sezvo gavhumendi yakapa age of consent se18 vanoziva zvavari kuita, saka kana munhu asi tasvika age of consent ye18 ngangogara asiyana nazvo zvokuda kuunza kuti mune yatinoti yesexual activity.
Ongororo yakaitwa iyi yakaburitsawo kuti vechidiki vakawanda vari kuenda pabonde vasati vabvazera uye vasati vaziva nzira dzekuvaka mhuri dzakafanana nemakondomu pamwe chete nemapiritsi ekudzivirira pamuviri. Asi kunyange vamwe vaine ruzivo urwu varipo vane chitsama vanonzi vanotya kuenda kunobatsirwa muzvipatara zvehurumende sezvo dzimwe nguva vachizopedzisira vave kubvunzurudzwa naana mukoti vanoshanda munzvimbo idzi. Mamwe masangano akashanda neUNFPA paongororo iyi anosanganisira UKAID, UNICEF neEuropean Union. Mubatanidzo wemasangano aya nehurumende unoti kubatirana pamwe chete kurwisa dambudziko iri ndiyo yega nzira ingaderedza uye kupedza kuzvitakura kwevana kwadai kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.